padano iri tinoritambira nemufaro mukuru. Ndinofunga munotondera mukoma Jonga kuti changa chagara chiri chishuviro chedu sevhiseti kuti makanzura nehurumende vaone zvavangaita panyaya yekubatsira informal sector kuti idzokere pabasa. Vanhu vari kufa nenzara mudzimba, hapana rubatsiro rwatakambowana kuti tikwanise kurarama munguva yelockdown. Saka zvanga zvichingomeka sense ndezvekuti tibatsirwe kudzokera kundoshanda. Tinozviziva kuti chirwere ichi chirwere chakaipa chose, asi zvazvangoenderana nenzara yanga iri kusangana nevanhu mudzimba.
Tiri kunzwa kuti iko kukopa kabhana vanenge vachishandira ikoko vari kutarisirwa kubhadhara mari inoita madhora mashanu ekuAmerica pazuva pamunhu. Munotambira sei mari dziri kutarwa idzi?
Mari yakawandisa, yakawandisa chose, and isusu seboka hatisi kuitambira nekuti tikatarisa mamiriro akaita zvinhu izvezvizvi nenhau yokuti tangata nenguva yakareba hatisiri kushanda. Imari yokuti vashoma vanogona kuiwana kunge vachiibudisa pazuva rega rega. $5 mari yakawandisa. Otherwise zvichanetsa kuti vanhu vange vachikwanisa kuwana mari idzi, vawana mukwana mukana wokundoshanda nokuti mari yakawandisa iyoyi.
Asi munotambira sei iro danho raitwa nekanzuru yeHarare kuti inge ichivhura mimwe misika kuti mukwanise kudzokera kumabasa?
Nyaya yekuti informal sector idzoke pabasa yanga yatononoka iyo. Nyaya yanga yanonokesa because hapana rubatsiro rwatanga tichiwana sevanhu vari muinformal sector. Saka tinozvitambira sezvandataura, tinozvitambira. Chichemo chedu icho changova chokuti madecisions ese anoitwa nokuti anoenderana nokuti ari kutengesera apa ndiani, imari yakaita sei ichabhadharwa nevanotengesa, ivo maguidelines waya kuti zvii zvinodiwa kuita. Ngazvive pachena vanhu vachiita madecisions, vanhu vachiziva, tichionesana. Ndataura nawo yemari yekuti yakawandisa, ndataura nawo yekuti hatina kuzoona kuti selection process yakafamba sei. Izvozvo zvinogona kukanganisa kuenderera mberi kweinformal sector.